kune project yakawanikwa nakansela wenzvimbo iyoyo, kansela weMDC. Saka ndokunge ataura naDA wenzvimbo yacho anonzi Priscilla Dube, vakawana mainvestor avo machinese vakuda kumana kwari. Pazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kudhuze neikoko. Saka takanzwa kuti machina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeo Global. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa pasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atengesa gomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa paita misangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chichina mora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndo vatoita musangano neGeo Global, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vangavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa maclinic. Asi chatakazoona manje tainyepwa kamapepa eGeo Global wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichadakiswa zvazvii zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatsoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi, uye vakatiwo kudi?
Nyika MP takataurawo nemutungamiri wenyika tikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vanesimba rokuditemaina, asiwo vari kuonawo sokuti aiwa hapana kupo kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakanditi nditaure naminister of mines, tikataurawo zvakare naminister of mines, vakanditi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yetuve mining.